watu kama hai. Diani klasika na watu kama hai. Hoyo posino he.
Kwezvari chitatu nhasi vamwe vatsigiri vezanu PF varatidzira paDavis Hall unove muzinda webato iri muBulawayo vachiti mutevedzeri weboka remadzimai amai Eunice Sandimoyo pamwe nemubati wehomwe muboka iri amai Sarah Mahoka vanofanirwa kudzingwa mubato iri. Vose vataura pachiitiko ichi vatuka nekushora amai Sandimoyo naamai Mahoka avo vavari kupomera mhosva dzakawanda kusanganisira kuzvidza mukuru weboka remadzimai amai Grace Mugabe pamwe nekuba mari dzemusangano. Sajigaro emashona Land Central vangozvidoma nezita rekuti amai Jonga vati amai Mugabe vari kunza budiriro mudunhu ravo vakatiwo munhu wese anovazvidza havafanirwe kuve mumusangano.
Ndaona PC vamwari papa ndayozozadzikisa kuti hatisi kudzokera shure hatidi china kuwomen's league hatidi kukanganisirwa amai vedu tisi takavakumbira kuti vatungamirire madzimai saka ngavatungamirire zviri peaceful zvisina munhu anovakanganisa tinoti pamberi naamai zvakanaka tiri kuchengeterwa nherera tiri kuvakirwa zvikoro saka tatoyangozozadzikisa kuti hatisi kuda tiri kuti basi basi naSandimoyo basi basi naSara Mahoka.
Vanhu vanga vachiratidzira ava vazoparara pasina kutaurwa kuti chii chichaitika. Kunyange hazvo amai Sandimoyo nezuro vakati havasi kutirimuka nezviri kuitika sezvo vachiti havana chavakatadza vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ivo naamai Mahoka vachatodzingwa mubato sezviri kutaurwa. Vamwe vatsigiri vezanu PF vasina kuda kubuda pamhepo vati zvinovashamisa kuti amai Sandimoyo naamai Mahoka vaive kuburitsirwa mapanga asi ivo vaizivikanwa nekutsigira vechikwata chezanu PF chinonzi G40 icho chinonzi chinotsigira amai Mugabe. Amai Mahoka vakamboita mukurumbira mushure mekutuka mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivati vanoda kupandukira vaMugabe. VaMnangagwa vanonzi ndivo vanotungamira chikwata chinozivikanwa chichinzi Lacoste. Vavhusumuzi Moyo vati vanoteverera zvikuru zviri kuitika muzanu PF vati hazvivashamise kuti amai Sandimoyo naamai Mahoka vave kuburitsirwa mapanga vachiti iyi inogona kuve iri nzira yevamwe vanotsigira amai Mugabe yekuti vasawane anga vakwikwidza pakuda kuve mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato rezanu PF.
Munhu atinonyatsofungira kuti chaiye ari kuda pozishini yeuvice president ndimai Dr. Grace Mugabe. Saka kuti vakwire pamusoro ipapo vanofanira kushakura vanofanira kubvisa vamwe vanhu vangava dairo vangava vangakwikwidza navo vanenge maisandi maisandi ngativatarisei gokaunda tsveso maisandi vakabva kuzapo maisandi vanotaura chindevele maisandi ndomatebeliland ende munhu mukuru wofuti kana tichida kutsvaka munhukadzi ari vice president zviri easy kuti dini tipe maisandi uvice president mai Mahokawo also naivo tikati senior muwomen's league. Saka as long as vanhu vakadaro varipo zvinonetsa kuti amai Grace Mugabe vakapinda politics maybe makore mashomanene apfuura kuti vanga fast track to a window vanoipiwa position iyo.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Nozipo Moyo vati zvino zvinovarwadza zvikuru kuona madzimai achidhonzerana pasi.
Ndiri kuona kuti isusu sevakadzi tiri kushandiswa. If you remember zvaitika na 2014 tazviona pamujuro but izvezvi zviri kubuda futi kuti vakadzi hatina kudzidza a lesson that is why tikushandiswa. There's a hand handizivi kuti ndiani but pane hand behind it all because tafunga kuti maybe G40 la costa but I see nyaya yemafunction ezanotoraziva tiri kushandiswa sevakadzi and it's very unfortunate kuti tiri kuvhuma kushandiswa.
Vamwe vanoti zviri kuitika kuna amai Sandimoyo naamai Mahoka mucherechedzo wekuti makakata anoari mubato rezanu PF yekuti ndiani achatsiva Mugabe pachigaro ari kuramba achikura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Isha.
Pasine,